vachitaura pamusangano weCentral Committee wekugadzirira Congress, vamugabe vanoti vaifunga kuti nhengo dzebato ravo dzakabatana, asi zvakaitwa naamai mujuru nechikwata chavo zvakaratidza chose kuti nhengo dzebato iri hadzisi kushandira pamwe. Vatiwo zvaitwa naamai mujuru nevamwe vavo vakaita savarugare Gumbo nava Didmas Mutasa zvakapatsanura nhengo dzebato iri.
And vanongotora masaidzi pakuti ehe, we must prepare for our future. Vamwe madzimai viri divi iroro, prepare for our future. Vamwe rume ikoko viri, but now vakujambuka kuramba. Handizvo zvinoitwa. Once you do that, you're dividing the party. And this is what has happened. This is what has happened.
Vamugabe vati amai mujuru nechikwata chavo vange vakazvipira kuvabvisa pachigaro, vakati vaienda kudzin'anga pamwe nekumapostori kuti vakwanise kutora masimba. Vatiwo vange vakazvipira kana kuvauraya chaiko. Vati amai mujuru vakatomboenda kwamarange vachida kupiwa masimba asi zvikaramba.
Ndoda kuti ndizobatwawo maoko, ndibatwe mafudzi, ndipiwe simba. Shoko ramutumwa raiti aiwa hazvibvume kana wakasarudzwa achiripo. Isu pashoko redu tinoti wakasarudzwa uyu wakatosarudzwa naMwari. Kana Mwari azomutora kana kuti iye azoti ndaneta, ndopatingapo.
Vamugabe vati amai mujuru nechikwata chavo havana kukwanisa kupinda mumusangano wanhasi nekuda kwezviito zvavo. Vatiwo vanhu vakasununguka kukwikwidza zvigaro muzano PF, uye bato ravo harisi kuzofa rakarega vanhu vachitora zvigaro nenzira dziri kunze kwemutemo. Asi kunyange hazvo vamugabe vataura mashoko aya, bato ravo riri kuronga kushandura bumbiro paCongress kuti pasaitwa sarudzo, asi kuti ivo semukuru webato iri vadome vanhu vavanoda kushanda navo. Vatiwo amai mujuru vari kushanda neMDC nenyika dzakaita seAmerica neEurope mushure mokunge vavimbiswa kuti nyika idzi dzaizopa Zimbabwe mari yakawanda chose, uye vati izvi hazvienderani nemafungiro ebato ravo. Vati vanoda zveAmerica neEurope vanofanira kuenda kunyika idzodzo, kwete kushanda nenyika idzi vari muzano PF. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna amai mujuru pamwe nevamutasa. Vamugabe vati Congress icharonga ramangwana rebato ravo pamwe nekushandura mitemo nemashandiro ebato iri. Zvichakadai, muzinda weZanu PF pamwe nenzvimbo ichaitirwa Congress zvakachengetedzwa zvakanyanya nemasoja nemapurisa, sezvo zviuru zvevanhu vachapinda musangano uyu zvatanga kusvika muHarare nhasi. Vamugabe vanotarisirwa kuvhura musangano uyu zviri pamutemo mangwana, uye uchaitwa kusvika nemusi wemugovera. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.